Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana manheru anasi uri musi wemuvhuro zvita 18/2017
makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini tanonoka wande ndiri muWashington DC
ine ndine Evans Zeninga ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemumapurisa zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa
Zimbabwe National Liberation War Veterans Association inoti haisi kufara nekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU PF nePF ZAPU muna 1987.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemumuchipurisa zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
Mashoko aburitswa nemunyori muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota ehurumende vaMishek Sibanda anoti vaMnangagwa vazorodza vachiwenga basa vakamirira kupiwa rimwe basa Lieutenant General Philip Valerio Sibanda ndivo vakwidziridzwa kutora chinzvimbo changa china vachiwenga vaSibanda vatsiviwa naMajor General Edzai Chimonyo Awa vakwidziridzwa kuitwa Lieutenant General Air Marshal Parents Shiri awa vanga vari mukuru wemauto vakwidziridzwa kuita Air Chief Marshal vasati vazorodzwa zvichitevera kudomwa kwavakaitwawo kuve gurukota rinoona nezvekurima vasusiso moyo awa vakagadzwa kuve gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vakwidziridzwa kuita Lieutenant General vasati vazorodzwa uye vaEnko Bedrugeje awa vakaitwa murongi wemisangano muZANU PF vakwidziridzwa kuitwa Lieutenant General vasati vazorodzwa zvakare VaMnangagwa vakuridzirwa vanga vari mutevedzeri wemukuru mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga ndivo vadomwa navaMnangagwa kuti vafanobata matomo emukuru mukuru wemapurisa apo vaAugustine Chihure vari pazororo vakamirira kuenda pamudyandigere pakupera kwemwedzi uno zvichakadai nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaVivid Gwede vaudza Studio 7 parunhare kuti zvave pachena kuti vachiwenga ndivo vachaita mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika asi vati zvaitwa izvi zvinoratidza kuti vaMnangagwa vanoda kuva nevanhu vatsva muchiuto nekune rumwe rutivi vachizvikomberedza nevanga vari muchiuto muhurumende yavo vachiwenga ndivo vakatungamira masoja kuti amanikidze vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa zvakazoita kuti vaMnangagwa avo vakange vadzingwa semutevedzeri wemutungamiriri wenyika vazotora matomu kubva kuna vaMugabe zvichakadai vaValerio Sibanda vazivisa kuti masoja apedza chirongwa cheOperation Restore Legacy icho chakaita kuti vaMugabe vasiye basa asi veruzhinji vatataura navo mumigwagwa vakaita savaTimothy Kambarami vati havasi kufara kuti masoja ave kubva mumigwagwa vachiti vanotyira kushungurudzwa nemapurisa
aiwa no mapurisa ana adzoka ndo pane dambudziko redu kuzi kufamba paroad kuchange kwakunetsa masonda apfuura aya zvanga zvakanaka kufamba nemotikari because mapurisa anga asipo paroad kufamba kwanga kuri nyore mapurisa anopedzera vanhu nguva zvakare vanoda mari kazhinji zvinotikanganisa isu vanhu vachikairi
Mumwe vanotengesera mumigwagwa, muzvare chenesai chakadya, vati vafara kuti masoja anzi abve mumigwagwa, asi hazvina zvazvinobatsira kwavari, sezvo vachiti huchangoramba huri hwekiti negonzo pakati pevanotengesera mumigwagwa nemapurisa ekanzuru.
Masoja atikanganisira. Asi pesa pakambogona zvavasapa vatikanganisira isusu semavhenda. Dai vasiya vatiklinirawo mapurisa ekanzura anotishungurudza sevanhu vanotengesa murodhi, nekuti ticharamba tichinetsana kusvikira hamenu nemapurisa ekanzuru.
Mutauriri wemapurisa, amai Cheri Ticharamba, vati vachazotaura pamusoro pezvichange zvichiitwa nemapurisa mukati memazuva maviri ari kutevera, zvichitevera danho ratorwa nemasoja rekupedza chirongwa cheOperation Restore Legacy, icho chakatanga musi wa13 Mbudzi kusvika nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti harisi kufara nekwarinoona sekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU-PF nePF ZAPU muna 1987. Izvi zvinotevera kudomwa kwenhengo nhatu dzeZANU-PF kupinda muutungamiriri hwepamusoro hwebato kana kuti presidium. Zvinonzi nevamwe zvave kureva kuti PF ZAPU ichangowana chigaro chimwe chete chemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia.
Kugunoona kwacho kusati kwanyanya kukura zvako kusvika pakanyanya nekuda kwekuti varwiri vorusununguko vagara vachiremekedza vamunangagwa nekuda kwekuti mumwe wavo. Kugunoona ikoko kuriko ikoko kuchiri pasi pasi zvokuti masikati ndaona foni ya chairman yavamutsvangwa inoita sokunge kwandiri pandazoverenga apa inosajista kuti vanhu vari kuzoda kuti vagare pasi vaone chichemo ichochi, vaone kuti zvinhu zvingafambiswe nenzira yakaita sei kuti chichemo ichocho chigadzirwe. Zvinoda kuzikanwa nenyika nevanonzwa kuti varwiri vorusununguko takamboenda kumasvingo paextraordinary congress tikataura kuti tiri varwiri verusununguko, we are a registered welfare organization. Isusu takaroorana neruzhinji rwevanhu, tinoda kuona rugare, tinoda kuona kubatana kwevanhu, tinoda kuona rudo pakati pevana vanhu veZimbabwe, tinoda kuona chirwirangwe nekudanana pakati pedu. Ndo chaticharamba tichivaka ichocho nenzira dzose. Hazvinei kuti ndiani aitei, tichataura pamusoro pezvinoita kuti vanhu vagare zvakanaka zvakamiririra gwara reruzhinji rwevanhu.
Asi bumbiro rebato reZANU-PF rinoti pakuumbwa kwepresidium.
Zvandinoziva ini ndezvekuti matima iri iwaya anofanira kunge akamiririrwa zvakakwana mupresidium. Ende ndozvatodawo kuona, ende ndinofungidzira kuti nyangwe ivo president vanofanirwa kunge vachifarira kuonawo zvinhu zvakadaro zviri ipapo.
Tonzwawo kuti mukugunun'una imomo pane vamwe vari kuti kana ZAPU ikazofunga kuti yatarisirwa pasi ikafunga kutora manga matano vachaitsigira, imiwo sesangano munoti nemaonero iwayo?
Hatingatangi tamhanya pakuve negakava risingagadziri tirisati rambotaurwa nezvaro kuti rati rasvika pasteji yakadaro here. Magakava ose anotanga ane malevels achienda mberi kusvika asvika pakunzi antagonistic. Ende iri iri harisati rasvika ipapo kuti tingataura tichidaro. Ndinofungidzirwa kuti tiri kutaura nemalevels akasiyana, asi ndofungidzirwa kuti zvanga zvakanaka ndezvekuti nyaya dzitaurwe, nyaya dzoonekwa kunzi dzingapedzwe sei, nyaya dzopedzwa nenzira yakanaka. Ende hakuna chinhu kana riri dambudziko riri pakati pevanhu risingagadziriki.
Munotarisira kuti mungagara pasi here neutungamiri hweZANU-PF muchipira kunyunyuta ikoko zviri pamutemo sezvo mata hakusati kwanyanya kukura?
Handioni chinofanira kutyisa pakati pevarwiri vorusununguko nemusangano weZANU-PF, nokuti mao veterans kandoo cornerstone yepati.
Avo vanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti icho kwadi kuti yakawedzera nguva yekunyoresa kuti chipere musi wa 13 kukadzi gore rinouya. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wezvesarudzo muBulawayo District, amai Stokozile Kupe, vati vachasimudzira chirongwa ichi zvakare mugore rinouya kutanga musi wa 5 ndira kusvika musi wa 13 kurume. Vatiwo makomishina ezek vachiri kugadzira urongwa hwechikamu chawedzerwa ichi, uye munguva pfupi iri kutevera vachazivisa zvizere pamusoro pacho.
EVR exercise will end tomorrow on the 19th. Kubva musi wa 19 then site a break tozotanga futi kubva musi wa 5 January kusvika musi wa 13 February. Kuti zvinoitwa sei zvinhu zvichataurwa, tichagadzira tozotaura kuti tozvifambisa sei, because makomishinazi anosangana kuti vatipe guidance, asi madeitsi yavo ndiatopropozwa kuti totanga musi wa 5 topedza musi wa 13 February.
Kuwedzerwa kwechirongwa chekunyoresa uku kunotevera kuwirirana pakati pemapato matatu ari muparamende anoti ZANU-PF, MDC neMDCT pamwe nevezek kuti chirongwa ichi chiwedzerwe mushure mekunge zvaonekwa kuti uwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota munyika mose huchiri pasi pehwange huchitarisirwa. Dunhu reBulawayo ndiro richine vanhu vashoma vanyoresa kuvhota munyika mose. Pakupera kwezuva nezuro, dunhu iri raive rine zviuru zana nemakumi manomwe nezvishanu zvevanhu vanyoresa kuvhota. Vanhu ava zvikamu makumi mana nezvinomwe kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kunyoresa kuvhota mudunhu iri. Dunhu reMatabeleland South ndiro riri panzvimbo yechipiri pakuve nevanhu vashoma uye rine zviuru zana nemakumi manomwe nezvitanhatu zvevanhu vanyoresa. Vanhu ava zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kunyoresa kuvhota mudunhu iri. Dunhu reMatabeleland North rave nevanhu zviuru mazana maviri nemakumi masere vanyoresa, avo vanove zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana zveuwandu hwevanhu vanotarisirwa kuvhota mudunhu iri. Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESN, vaAndrew Makoni, vanoti sangano ravo rinotambira kuwedzerwa kwemazuva kuchirongwa ichi.
Tinokurudzira ZEC kuti ivandudze chirongwa ichi kunyanya munzvimbo dziya dzine avo vanonzi maalliance, dzakaita semamainds mumapurazi nemumatownship mahombe akaita semavhuku, Tafara, Makokova, Mbare, Sakubva nemamwewo. Izvi zvinoita kuti avo vanga vasingakwanise kunyoresa, vanga vapfuurwa nechirongwa ichi, vakwanise kuregista kuvhota. Kuti chirongwa ichi chibudirire kunyanyanya mazuva mashoma awedzerwa iwawa, chinoda kuti chishapadzirwe zvakakwana.
Pamusangano wekuzeya chirongwa cheBVR wakaitwa muBulawayo nemusi wemugovera, pakabuda pfungwa yekuti kushaya dzidziso yakakwana ndechimwe chezvikonzero zviri kuita kuti vanhu vatadze kunyoresa. Pasi pemitemo yenyika, vemapato ezvematongerwo enyika vanobvumirwawo kuti vape dzidziso yezvekuvhota kune veruzhinji. Asi vamakoni vati sangano ravo rinoshushikana nenyaya yekuti mamwe mapato ari kudzidzisa vanhu zvisiri izvo uye kuvatyisidzira.
Mapolitical parties vashoma ivavo vari kupinda muvanhu vachikurudzira. Vamwe vacho vari kushandisa mashoko asina kunaka edzidziso. Vari kuchifidzira varikuda kunyoresa, uyezve vamwe vacho vari kuvaudza kuti kana varegista sevavhoti, nokuti registration iri kuitwa nemichina, pakuvhotawo kwavo zvichava nyore kuti zvizivikanwe kuti vavhota sei. Inova dzidziso isina kunaka. Saka tinokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti iite kuti mabasa akadai amiswe.
Kusvika pari zvino, munyika mose mave nevanhu vanopfuura mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu vanyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Vanhu ava zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana zvevanhu vanotarisirwa kuvhota munyika mose. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ezvino izvichangobuda musarudzo dzemutungamiriri webato reANC muSouth Africa dzanga dzichiitwa. VaCyril Ramaphosa vakunda musarudzo idzi vachikunda amai Nkosazana Dlamini Zuma.
Vanoona nezvesarudzo muHonduras vazivisa kuti mutungamiri wenyika ari pachigaro vaJuan Orlando Hernandez ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa munambudzi idzo dzaipikiswa. Asi vanopikisa vari kuchema kuti sarudzo idzi dzakabirwa.
Vanhu vanga vachiratidzira nhasi vapisa mahofisi ebato riri kutonga ari mudunhu reverudzi rwechikadhi muIraq mukuratidzirwa kwaitwa mumatunhu akawanda nevanhu vari kunyunyuta pamusoro pekusatambiriswa mihoro pamwe neuori. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rinoti rakaunganidza mari inosvika mamiriyoni gumi namasere emadhora gore rino kuburikidza nemasendi mashanu anobviswa padhora rega rega remari inoiswa munharembozha. Bazi iri rinoti mari iyi yave kuyamura mukutenga mishonga nemapiritsi zvinodiwa kuzvipatara nemakirinika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mari yakaiswa kutanga kwegore rino negurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa kuti iwedzere pamari yeAIDS levy iyo yainzi iri kuramba ichidzikira. Vachitaura nevatori venhau pavakashanyira kambani yeNatfarm, gurukota rinoona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vakarumbidza mari yeHealth levy vachiti iri kubatsira zvikuru kuti bazi ravo riwane mishonga nemapiritsi ekuendesa kuzvipatara. VaParirenyatwa vakati vafadzwa zvikuru kuti mishonga yave kutanga kuwanikwa muzvipatara izvo zvanga zvisina mishonga nemapiritsi.
Ndiri kufara kuti mishonga yakutanga kunyatsouya munyika zvakanaka. Maona kuzara kwakaita warehouse inoyi. Ndiyo mishonga yachichada kuti ibve muno warehouse. Haifani kugara muno muHarare, tonzwa kuti hakuna mushonga kuBulawayo kana kuti kuGweru iyo iri muno. Saka ndiri kufara kuti taane mishonga yacho munyika. Yabasa manje kuti mishonga yacho ibve kuno ichienda out. Handifunga kuti yati yakwana yotinoda. Ticharamba tichingoda mari kuti mumwe mishonga itengwe ndainenge ichishandiswa. Saka tinenge tichifara zvikuru kuti iye zvinotatanga kuti mishonga munhu kana asvikawo pachipatara aone mushonga waanofanira kuwana. Ende vanhu vepano vanofanira kuita basa hombe kuti mishonga irambe ichiuya.
VaParirenyatwa vanoti mari yeHealth Life Fund yasvika kumamiriyoni gumi nemasere emadhora. Vakati chishuviro chavo ndechekuti dai vanhu vakawanda varamba vachishandisa nhare mbozha kuitira kuti bazi ravo rirambe richiwana mari yekushandisa mukusimudzira mabasa eutano.
Zviri kuitika ndezvekuti iwewe ukasenzesa selefoni yako ukange wafona ukafona zvinosvika $1 isusu tikutora 5 cents. Takabvumirwa neministry yefinance ndo vanotora iyo 5 cents per every dollar. Mari iyoyo 5 cents. Saka ndiri kukurudzira mese makabata makamera kuti fonai stereki kuti tione ma 5 cents akawanda. Iyoyo mari iyoyo ndo inoenda, ndo iriyo tiri kuona yasvika manje ku 18 million. Tiri kufara naizvozvo kuti nyaya yehealth levy fund inosenzesa macellphone yakutipa mari yekutenga mishonga.
Munyori musangano reZimbabwe Association for Doctors for Human Rights vaEvans Mastara varumbidzawo mari yeHealth Levy vachiti iri kubatsira zvikuru mukurerutsa kunyanya vimba nemari yemasangano akazvimirira kutsvaga mishonga. VaMastara vayambirawo vachiti mashandisirwo emari yanofanirwa kunyatsoongororwa kuti isashandiswe zvisizvo.
Tinofara nedanho rakaitwa rehealth levy riri kuita kuti tibatsirikane kuva self-sufficient kunyaya dzemapiritsi kuti tisave reliant pamadonor drugs. Zvakadaro hazvo, sezvamunongozivawo, pese panounganidzwa mari muZimbabwe pane dambudziko reaccountability.
Vamasitara vakurudzirawo bazi rezveutano kuti rishandisewo mari iri kubva mukushandiswa kwenharembozha kumutsidzira makambani anogadzira mapiritsi munyika. Vakati mishonga ikagadzirwa muno zvinogona kuderedzawo mutengo zvikarerutsira veruzhinji.
Pasustainability apa tinoona sekuti dei imwe mari yaindoswa kunorecapitaliza mamanufacturing plants akaita sana CAPS. Pane kuti titenge mushonga towanikwa tichizvigadzirira yedu yakachipa muno muZimbabwe. Izvozvo zvingabatsira zvikuru kuita kuti shortage yedu iite nani, veuzhinji vawane mapiritsi.
Kunyange hazvo mari ichawaniswa bazi rezveutano gore rinouya yakawedzerwa pabudget, bazi rezveutano rinoti mari iyi ishoma zvikuru kuti rikwanise kusimudzira mabasa ezveutano munyika. Bazi iri riri kuda kupiwa mamiriyoni mazana mana nemasere emadhora kubva pamabhiriyoni mashanu nemamiriyoni zana emari yebhajeti yegore rinouya. Bazi iri rinoti rinoda mari inosvika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zana emadhora pagore rega rega kuitira kuti rifambise mabasa ezveutano zvakanaka. Mari zhinji inoshandiswa mune zveutano inobva kumasangano akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Modadigwa.
ReHarare Residents Association richibatsirwa neDanish Church Aid rakaita ongororo muHarare, Bulawayo, Masvingo nemaMutare yokutsvaka kuti kudzidzana kwevagari nemakanzuro avo kwakamira sei uye kutsvaka nzira dzekuti zvinhu zvive nani pakati pevagari nemakanzuro avo. Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti kuchaitwa musangano mangwana muHarare wekuti vagari vasangane neavo vanovashandira uye vanovaitira mabasa mumaguta mavo.
Kuchidzana kwevagari nemaguta kuri pasi pasi kusvika pachidimbo chingaite 25.8%.
Ongororo yamakaita iyi yange iri pamusoro pei?
Yanga iri pamusoro pezvinhu zvingangoite zvisere munyaya dzemagariro ewanhu mumaguta, tinosanganisira ukama hwemugari nekanzuro yake, ukama hwemugari neResident Association kana kuti sangano rinomirira vagari kudhorobha raanogara, nyaya dzedzimba dzedzidzo zveutano uye nyaya dzekubhadharwa kwemitero nekushandiswa kwemari mumaguta. Tichitarisa zvakare nyaya dzeutano sanitation nehygiene.
Chakaita kuti paitwe ongororo ichi?
Zvakange zvaonekwa kuti mukati nemaguta omo muZimbabwe nyaya dzekuwaniswa kwemabasa eruzhinji dzatingati public social service delivery dziri kuderera zvikuru uye wagari wazhinji wane zvitsutsumo, wane zvinhu zvavari kuchema nazvo.
Mangandiudzawo zvinhu zvishanu zvikuru zvamakawana muongororo iyi?
Pakabuda pachena kuti kama hwemakanzuru newagari wanobhadhara mari uri pasi pasi. Chechipiri chakanyanya kubuda ipapo ndechekuti mabhajeti emaguta mazhinji wagari vanoita 74% wakaona kuti mabhajeti mazhinji anogadzirwa nemakanzuru haabuditsi pachena zvido zvevanhu. Zvakabuda pachena futi zvakare kunyaya dzemvura kuti wagari vazhinji hawawani mvura kumaguta kwavanogara.
Iko zvinezvi maita ongororo iyi mukabudisa bhuku pamusoro pezvamakawana, moita sei nazvo?
Sesangano reHarare Residents Trust tichange tiine musangano watiri kuita mangwana muHarare umo tichange tichikurukura newagari nemastakeholders akasiyana siyana tichia ratidza zvakabuda muresearch iyi.
Avo vange vari mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7.
The Football Association varonga mutambo wekuedzana masimba pakati pema Warriors nevafana bafana yeku South Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutambo uyo uriko musi wa 23 zvita, musi mumwe cheteo chikwata chemaZimbabwe Legends chiri kusangana nema South African Football Legends mu National Sports Stadium muHarare. Raman Gumbo weChicken Inn ndiye achange achirairidza chikwata chemaZimbabwe Legends icho chiri kutarisirwa kutungamirwa naPeter Ndlovu. Pakambotamba chikwata ichi nemaBarcelona Legends, Sande Chidzambwa ndiye aive murairidzi wemaZimbabwe Legends, asi hazvichakwanisika kuita saizvozvo sezvo Chidzambwa ave kurairidza maWarriors. Chidzambwa ari kushandisa mutambo neSouth Africa kutanga kuvaka chikwata chake chemakwikwi eAfrica Cup of Nations apo Zimbabwe iri kusangana neDR Congo muna kurume. Kunze kweDRC, Zimbabwe iri mugungano rimwe chetero neLiberia neCongo Brazzaville. Mumutambo wekutanga Zimbabwe yakadambura Liberia 3-0. VeZifa vari kushandisa zvekare zuva iri kukorokotedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakatora basa iri kubva kuna vaRobert Mugabe. Zimbabwe yaifanira kutamba neZambia mumutambo wekukorokotedza vaMnangagwa uyu, asi mutambo uyu wambomiswa. Totarisa mitambo yeEnglish Premier League. Chikwata cheManchester United charamba chakasunana nevavakidzani vavo veManchester City mushure mekushanya nekunorova West Bromwich Albion 2-1. Man U ichiri nemapoints 11 chete pasi pechikwata chiri kutungamira ichi cheMan City icho chakarova Tottenham Hotspurs 4-1. Mune mumwe mutambo wakatambwa nezuro zvekare, Liverpool yakarakasha Bournemouth 4-0. Liverpool yave pachinhano chechina mapoints 10 pasi peManchester City uyezve mapoints manomwe pasi peManchester United. Zvikwata zvina zviri pamusoro petafura zvakamira seizvi: Manchester City 52 points, Manchester United 41 points, Chelsea 38 points, Liverpool 34 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk nasi tiri kutarisa kuburitswa kwaitwa mauto mumigwagwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vachinja chimiro chevari muchiuto nemuchipurisa, zvaita kuti vanga vari mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga vazorodzwe vakamirira kupiwa rimwe basa.
Zimbabwe National Liberation War Veterans Association inoti haisi kufara nekusaremekedzwa kwechibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa pakati peZANU-PF nePF ZAPU muna 1987.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvekare mangwana mangwanani na 7 a.m. apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinodawo kuziva kuti muri kutinzwa here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva 6 a.m. na 2 p.m. Tabva tapedza tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndinonzi Evans Zininga, sarai nemufaro.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
uPresident senika esingathi ngama token of appreciation, ikubonga laba bantu abazi ukuthi babambeka embusweni. Asonto emangalisayo kakhulu ngoba konke sikwazi ukuthi laba bantu baza kubekwa esihlalweni zona lezi.
Uhulumende wethule amagama abaphiwe izikhundla zaphezulu kuhlangothi lwabezomvikela uMongameli Mnangagwa.
Ukuthi sibuyele kuprice iyayizolo kumbeni kube yi-$1, ama-consumers athakaza kakhulu. Kodwa okuhluphayo ngokuthi khona abantu abadla isinkwa kuphela.
Intengo yesinkwa ebisikhweziwe isehlisiwe yabuyela kwendala. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC selikhethe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuba umkhokheli walo omutsha enqoba unkosikazi Nkosazana Dlamini Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unobhala omkhulu emahofisini kamongameli ledale labaphathi ntambo elecabinet umnumzana Meshack Sibanda wethule amagama abaphiwe izikhundla zaphezulu kuhlangothi lwabezomvikela ngumongameli Mnangagwa. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Obekhokela ibutho lesizwe uDefence Forces Commander Constantino Guvea Nyikadzino Chiwenga usesiya ekuphumuleni elindele ukuphiwa omunye umsebenzi. Kuthi uLieutenant General Valerio Philip Sibanda sekunguye osezothatha leso sikhundla. Ngaphambilini uGeneral Sibanda ubele sikhundla sikaLieutenant General kubutho leZimbabwe National Army. UAmbassador Major General Edzai Absalom Chanyuka Chimoyo usekhwezwe waphiwa isikhundla sokuba nguLieutenant General. Ngaphambilini uMajor General Chimonyo ube ngummeli weZimbabwe eTanzania. Kuthi uAir Vice Marshal Elson Moyo usekhwezwe kusikhundla sakhe waba nguAir Marshal esethatha isikhundla sokuba ngukomanda kubutho leAir Force. Usikomitshi wamapolisa uCommissioner General Augustine Chiuri useye kukhefu kusukela mhla ka-15 Mpalakazi 2017 elindele ukuba aye kuphumuleni kumpentsheni. Umsekeli wakhe uDeputy Commissioner General Godwin Matanga nguye osezophatha isikhundla abelaso. UZulu weHarare okubalisa umnumzana Caleb Mangena uthi akumangalisi lokho sekusenzakala kwabakubutho.
UPresident senika esingathi ngama token of appreciation, ikubonga laba bantu abazi ukuthi babambeka embusweni. Asonto emangalisayo kakhulu ngoba konke sikwazi ukuthi laba bantu baza kubekwa esihlalweni zona lezi.
Kodwa uthi kuyethusa ngoba sekuvela mgceke ukuba bebevele bengabantu abaphatheke kwezombusazwe.
Into engani yayithusa kakhulu ngoba asisakwazi ukuthi laba bantu bacabangani ngelizwe kumbe laba bantu baza kwenzani ngoba kakhulu sikhangele ukuthi amasotsha asobantu abalula kumbe abantu abajayelekile ukuthi bengene kuze umbuso welizwe.
UAir Marshal Perez Shiri owaphiwa isikhundla sokuba ngumphathi ntambo wezokulima usephiwe isikhundla sokuba ngu-Air Chief Marshal lapho esesiya kumpentsheni. Kuthi uMajor General Sibusiso Moyo yena usengumphathi ntambo wezobudlelwano laba kwamanye amazwe osesiya kumpentsheni laye. Yena ukhwezwe waphiwa isikhundla sokuba ngu-Lieutenant General. UMajor General Engelbert Rugeje yena esekhwezwe ukuba ngu-Lieutenant General esesiya kumpentsheni laye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi athi 909 Medium Wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku-Facebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of sunshine.
Intengo yesinkwa ebikhweziwe isiyehlisiwe yabuyela kwendala.
abakubhizimusi lokulungiswa lokuthengiswa kwempahla bathi bazaqoqa umhlangano wokuhlolisisa intengo yenye yempahla elentengo esiqansile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvunyelenwe emhlanganweni owenziwe ngabakubhizimusi lezokuthengisa lokuthenga impahla ojonge ukubonisana ngokungenziwa ngodaba lwentengo yempahla. Umphathintambo wezokuqhutshwa kwamabhizimusi uDr. Mike Bima uthi lumhlangano wesiphangiphangi ubizwe ngemva kokukhalaza kwaZulu ngempelaviki lapho avuke ngomgqibelo ebona intengo yesinkwa isiqansile ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini ilofu lilinye.
Sakazwini sehulumende.
Thina njengohulumende besifuna ukuzwisisa ukuba kuyini okwenzakalayo njengoba kungekho ukukhulumisana loba umhlangano othe wabakhona ngalolu daba. Siyajabula ukuba abamela abapheka isinkwa labatholisa okudingakalayo okufana leflower babekhona kulomhlangano.
Umqondisi wenhlanganiso yelungelo labathengi eye Consumer Council of Zimbabwe unkosikazi Rosemary Siyachitema uthi lizojabulisa uZulu inyathelo lokwehliswa kwentengo yesinkwa.
Ngiyabona ukuthi ama-consumers akazakuthakazelela okukhulunyweyo ngoba ukuthi isinkwa sibe yi-$1.10 kuya kubuhlungu kakhulu ngoba konke okunye imithengo yayo sihambe phezulu. Okuthi sibuyele ku-price iyayizolo kumbeni kube yi-$1 ama-consumers athakaza kakhulu. Kodwa okuhluphayo ngokuthi khona abantu abadla isinkwa kuphela, badla inyama, badla irayisi, badla lokhu lalokhu lalokhu, ungakhangeli imithengo yezinto zonke zenizo, imithengo yayo sihambe phezulu. And siyakubona ngeviki kuhamba phezulu kumbeni yi-$0.10 kumbeni yi-$0.20 ekupheleni kwakho ngokuthi khona i-basket esiyiphezulu kakhulu.
Kodwa ethi ulokudana okukhulu ngoba ebona ikhisimusi ingasoze ibe ngenhle lonyaka kuZulu weZimbabwe.
Iyaba yikhisimusi enganhle kakhulu ngoba kutsho ukuthi khona abantu bazakuthenga okulutshwane ngokulutshwane. Kodwa thina sikhuza abathengi ukuthi khona nxa bekwanisa bathengi bebaningi ukwenzela ukuthi bathengeke e-wholesale, imithengo yangkhona iyabe iphansi.
USiyachitema uthi akukho abangakwenza ukulondoloza amalungelo abathengi njenge-Consumer Council of Zimbabwe nxa ungekho umthetho obasekelayo wenze lokho. Uhulumende lokho edonsa inyawo ukubeka umthetho we-Consumer Protection Act kunje isiyisithupha iminyaka lokhu walungiswayo osesekusibanga se-bill. Abenhlanganiso ye-National Competitiveness Commission bebikwa bezongena umhlangano labapheka isinkwa kulungisiswe okuhluphayo kulolu hlangothi. Ekhuluma emhlanganweni lowo uDr. Bima ukhuthaze bonke abaphatheke kwezamabhizimusi ukuba babe yingxenye yokudinga indlela zokuxazulula inkinga ezibhekane lohlangothi lolu ikakhulu kwezokulungisa impahla yokugoqela okuthengiswayo. Abangene umhlangano walamhla babalisa iziphathamandla ezivele unhlanganiso ezibalisa abakubhanga elikhulu lelizwe iReserve Bank of Zimbabwe, Confederation of Zimbabwe Industries CZI, Grain Millers Association of Zimbabwe GMAZ, Bakers Association of Zimbabwe BAZ, Confederation of Zimbabwe Retailers Association, Zimbabwe National Chambers of Commerce ZNCC, Consumer Council of Zimbabwe CCZ, National Competitiveness Commission NCC, Labor Competition and Tariff Commission. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ngosenjalo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalele eParliamente uthi kufanele kudingisiswe imbangela yokukhwezwa kwentengo yempahla ngoba mhlawumbe abanini bamabhizimusi bengabe bebhekane lobunzima.
Awuhlali phansi kufaka amakhanda ndawonye sibonisane ama-retailers lama-manufacturers kuzani indaba le isukela ngaphe ngoba kwesi sikhathi siyabe silokhu sizama ukuthi sibambe inhlwa ekhanda ezithi umzimba wonke usukuyela phakathi. Kukhona okumele kuphile. Amboni ngabaphonga ukukhwezela nje ukuthi wena bakhawulise nxa bekwenza konoku the much more ukuna the full arm of the law izabehlela. Kodwa nxa kula izizathu azikhangele ngoba ngiyakwazi ukuthi na kule issues zonalezi ezendaba ye-bond against US dollar nokuzeni-percentages ezikhona zonalezi and nxa ukhangela ama-manifestos abaningi into lezi bazihoda phandle kwelizwe. So So maybe some of the sky then go over to the right is helping as well, giving in Mali, free money to be able to take a raw materials. I would always play like in the way, single name, flower. But I knew in Mali, you're taking flower name, just like the rebels is doing it for if you're in that. And yet, still, no matter the way the woman is that, if you're gonna carry it, you know, we are equating it. So we need to look at this thing holistically rather than just say attack maybe the retailers only
Ukuqonga kwentengo yempahla lokhu kuyafanana lalokhu yano kwakuqala yini wake wakhuluma ngawo kumaphephandaba lemtsakazweni usithi udinisisile wafica ukuthi hayi bayakhweza nje mahlayana.
Sokufuna ukushiyana nganazelona bakhona abanye ababekhweza nje mahlayana nje befuna ukwenza lokho esiko ukuthi ngesikhiwa yi-profiteering. Bese sibakhona futhi abanye ababebe-genuine. Into yokuthi hayi khangela ukuthi mina ngenza isimpo lesi kumele ndithenge iflower le egoli ngale ngithenga nje ngemali engaka. So nxa mina ngingaphiwanga imali ibhanga lami la so kumele ngiyothenga imali ena estradini imali le ngiyithenga maybe nge-60% kumbe nge-50% markup on top of what it is like nxa 50% ngithuthwa xa ufuna i-$100. So kumele wena ukhiphe i-150 bond not kumbe i-swiping kumbe i-echo cash. So konke lokwana yinto kumele sizikhangeleni kona kusuka ngaphi kuya ngaphi kuhamba njani.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba mpophoma idalela ePhalamende engowebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi sixoxelaye ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo leStudio 7 Live Talk lapho esiyabe sixoxa ngokususwa kwebutho emgwaqweni. Abakhokheli balo besithi sebeugqibile umkhankaso wabo Operation Restore Legacy. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC selikhethe umnumzana Cyril Ramaphosa ukuba ngumkhokheli walo omutsha enqoba unkosazana Dlamini Zuma. URamaphosa usekhangelelwe ukuba ngozamela leli bandla kukhetho lokudinga umongameli wele South Africa kukhetho olulandelayo olukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ka-2019. ELePakistan lethesa elemelika umlando wokubangela ingxabangqoza lokungezwani emazweni asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika le-South Asia kuyilo elenza ukuthi amazwe axabane ngoba lisiba lezivumelwano ezilwisana lawo mazwe. Uhlelo lokubhalisela ukuvota obelukhangelelwe ukugqitshwa ngolwesibili mhlaka 19 kumpalakazi selungezelelwe isikhathi ngemva kokuba inhlanganiso yezizimeleyo kanye lamabandla aphikisayo ekhalaze kakhulu ngokuthi uhlelo lolu kumele lwengezelelwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Unkosikazi Sithembiso Khuphe ongu-District Elections Officer wakoBulawayo wazise ukuba uhlelo lolu luzaqhubekela phambili ngamaviki amahlanu kusukela mhla ka-5 Zibandlela kusiya ku-13 Nhlolanja ku-2018. Uthe bafisa ukuthi uhlelo lolu nxa luqhubekela phambili lwenziwe lube mobile.
BVR registration isengezelele kusukela mhla ka-5 January kusiyagcina mhla ka-13 February. Kathesi akukabi le plani ecacile ukuthi sizasebenzisa njani kodwa thina njengeBulawa isifiso sethu ukuthi kube mobile.
Ukhuphe uveze njalo ukuthi amapholisa lawo ayavunyelwa ukubhalisela ukuvota kodwa akukacaci ukuthi kuzaqhutshwa njani nxa sokumele bavote ngoba uluhlu olutsha lwamabizo okuvota luvumela umuntu ukuthi avotele lapho ahlala khona.
Amapholisa ayarejista ezindawo eziningi lapho kade siba khona.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo eGetshenge Community Radio, umnumzana Thomas Sithole, uthe bayasamukela lesi sinqumo esithethwe yiZEC ngoba kuzanikeza iningi labantu ithuba lokubhalisela ukuvota.
siyasamukela kakhulu isicelo sethu lesi esisamukelekile kuzekhi ukuthi bengezelele insuku zokuthi uZulu ayebhalisa ukuvota kukhetho oluzayo luka-2018.
Lokhu kwenzelwa ukuthi abantu abakade bebhekana lobunzima ekubhaliseni ukuvota, ikakhulu labo abalezithupha ezithi abazali babo ngabadabuka kwamanye amazwe ezibhalwe alien, laloba bazalelwa eZimbabwe benelise labo ukubhalisa. Unkosikazi Mabel Phiri uthi uyajabula kakhulu ngoba esezathola ithuba lokulungisisa incwadi yokuzalwa ende, ngoba okwakhathesi ubesehluleka ngenxa yokuthi ubengalayo leyo ncwadi edingakalayo.
Sizwa silokujabula okukhulu nxa sisizwa kuthiwa ama-days okuregister for thina ama-aliens aza extend, ngoba besilokhu sibhizi silwisana lokuthi sithole ama-birth certificate amade ngoba kathesi sisaselalawo amancane.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota bekumele lugqitshwe ngolwesibili, njalo kobulawayo sokubhalise abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili, i-195,633. Inani labantu elikhangelelwe ukubhalisa ukuvota zinkulungwane ezingamakhulu amane kobulawayo. Elizweni lonke jikelele sokubhalise abantu abangaba yizigidi ezedlula ezinye lengxenye 4.5 million. Inani labantu elikhangelelwe ukubhalisa ukuvota yizigidi eziyisikhombisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, unkosazana Ellen Shirietenga, yena othi ukwengezelela isikhathi okwenziweyo kulakho ukuphathisa kodwa kusoze kufinyelele inani elathiwa lizabe selibhalisile emaphethelweni alolu hlelo.
Into yezekile ifuna esifilekela yepolitical parties ukuthi i-extension le kayiphumelele. And njalo mbona ingani vele le mali le ikhona ngoba sihlezi sisebenzelana lama partners that abathi no thina sizalinde even le UNDP la yayabida ukuthi no bafuna ukuzincedisa. So mbona ingani zinga i-government ngathi hayi imali kayikho, but I'm sure lama partners phandle nalizi ndabo European Union abafuna ukuncedisa ukuthi uhlelo lolu luphumelele. And lingaphumelela thina vele into ade siyibisa kakhulu ukuthi kaku-extend, ngoba besikhalela abantu abaningi abangarejistaki, especially abantu abanade besegela ababuya kwezindawo kudaspora abade zasebotswana ezinye iindawo eziphandle kwebuzi ukuthi ade bona babuya ngikuviyo naleyo.
Inani abafuna libhalise lona lelo eliyi-7 million bazalifinyelela na?
Ngasoze zifinyelele sibili, but at least maybe ungane-5 khona ngale umbe almost 6 million, ngoba nxasangelisis alaba izeki isebenzisa ama-statistics e-census ka-24. And then now ukhangela ku-24 for instance ezindaweni ezinjengakomadebeleleni kubobulawayo kuboplanstrom ema-south lakomath north nali abaningi, because ngenumo elizawumanga ukuthi inengi labo sebehambe kubo kwamanye amazwe kubo-South Africa besiyadinga imisebenzi. So inani leli it includes 3 million labantu laba abanjani abahamba kubo-South Africa. So sesizakhangela even iminyaka leyi since 2008 abantu abaningi ama-vectoral avalues imisebenzi sowungasenda sekuningi labantu babone kungcono ukuthi bethuthe beyedlala ngapha emakhaya. So ngenye inumber zona eziphakathi kwema-figures zona lawo akhona ku-2012 report okuthi bona izethi bazitele ukuthi no, according to i-census ka-2012 kunabantu abafuna kule nani elingaka, and ngokuthi ngibona ingani nani la kunali phezulu kakhulu, bazikhangele ukuthi iningi labantu sebasuka lapho babehlala khona bahamba kwamanye amazwe kumbe bahamba bakwakha emakhaya.
Unkosazana Ellen Shirietenga ngumnobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, ubekhuluma le-Studio 7 eseHarare. Kulandela ukuna kwezulu eliningi ngomnyaka odluleyo okubangelwe lizulu lesikhukhula elilolaka elibizwa ngokuthi nguDinio, amadamu atholisa abantu amanzi edolobheni lakobulawayo asegcile aze achitha ngemva kokuna kwezulu elingatsho lutho lonyaka. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amadamu abalisa umchabezi seligcwele. I-aphancema likusilinganiso sokungamachumi edlula ayisithupha ekhulwini, i-65.2%. Elamzingwane lilesilinganiso samanzi edlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini, i-74.6%. Ilowancema ikumachumi ayisifica munwemunye ekhulwini, i-90%. Kuthi inyankuni isilamanzi ayisilinganiso sokungamachumi phose athoba minwe mibili ekhulwini, i-77.5%. Isikhulumi sedolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi ngempela amadamu aselamanzi eneleyo.
Amadamu aletha amanzi edrobheni lakobulawayo aku-81.47% full. Insiza iku-81.6, inyankuni i-79.4. Sikuthokozela ukuthi amadamu lawa aphethe amanzi esawatholayo kumnyaka odlulileyo kumbe lokuqaleni komnyaka, amanzi avela kucyclone uDineo.
Bakhuthaza abantu ukuba baphathe amanzi ngonanzelelo ukuze idolobho lingabhekani lokusilela kwamanzi.
Siyananzelela zakhamizi ukuthi amanzi akhona emadamu, kodwa esikucelayo ukuthi siwasebenzise kuhle. Ye-water rationing ilokhu ikhona edorobheni, siyacela ukuthi abantu besebenzise ama-limits within their allocations.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Monica Ncube uthe kuhle ukuba amadamu aselamanzi, kodwa udubo ukuthi ikhansili ivalela abantu abalezikwelede amanzi khona kusaziwa ukuthi iningi labantu alisebenzi.
Bulawayo City Council, siyabonga sibili basebenza. Kodwa okusikhathazayo kulezi nsuku indlela abayenza ama-water disconnections ngayo inzima.
Omunye umhlali wedolobho lakobulawayo, umnumzana Lungelo Ndlovu, uthe kuyajabulisa ukuba idolobho lilamanzi okulakho ukukhanga amankampani afuna ukutshala imali edolobheni.
Ukuba khona kwamanzi kuyinto emqoka kakhulu okungenza kuhuge labantu abangazo.
Abahlali bakobulawayo kunye lamankampani ambalwa balesikwelede esikhulu samanzi lezinye indleko osekudale ukuba ikhansili ihambe ivalela abantu amanzi. Kulandela ukungani kuhle kwezulu eminyakeni edluleyo, abahlali bedolobho bake babhekana lokusilela kwamanzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abakhulayo abasakhulayo abebandla le-MDCT namhla bakhumbule amalunga ebandla labo abathi ahlukuluzwa kumbe babulawelwa izihlobo ngezombusazwe libandla le-ZANU-PF ngokubanikeza izipho zokudla kwekhisimusi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kwenzakale emahofisini e-MDCT e-Harvest House, lapho obekubuthene amalunga alelibandla asuka endaweni ezijeneyo zeZimbabwe. Ekhuluma emele uhlangothi lwabasakhulayo be-MDC, umnumzana Obey Sithole uthe baqala uhlelo lolu lokunikeza imuli zamalunga abulawa iZANU-PF ngoba bananzela ukuthi imuli zalaba bantu zisala zidubeka.
So it's an initiative that came after realizing that we had
lolu luhlelo esaluqala njengoba sakhulayo abe MDC sesinanzelele ukuthi imoli zalabo ababehlukuluzwa kumbe abahlukuluzwayo iZANU-PF zisala zidubeka ngemva kokufa kwabo kumbe kokudlula kwabo. Sathi thina njengoba sakhulayo ngangcono sihlale phansi sibone ukuthi singahlanganisa imali zethu njani sibancede ebedlale nawo kumbe bekholisela wikhisimusi njengabanye.
Obemele abantwana bamalunga ahlukuluzwa lokubulawa iZANU-PF eMashonaland West uZwelibanzi Zwambila ubonge MDCT Youth League ngalesi sipho. Wengeze ethi kubuhlungu ukuthi abantwana bamalunga la sebedubeka besela ukudla lezimali zesikolo lokunye.
Lelo lamhlanje lo bokuyi event e-right kakhulu sikhumbula amaqhawe wethu as MDC abafele empini le ukuthi sikhiphe iZANU-PF abaningi embuzo representer emashwesti ngabantu abachiye abantwana abancane bengela ivini into yokuthi bebambe.
Umsekeli womkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Jamisa uthi balamagama abantu azinkulungwane ezingamachumi phose ayisikhombisa 66,000 abahlukunyezwa iZANU PF njalo i-MDCT ayisoze ikhohle amalunga ayo awathe ngamaqhawe empi abayilwa leZANU PF yombuso wokukhululeka.
Tine database medu tine 66,000.
Ema bukwini etu awe MDC silamabizo akwansi ukufika 66,000 abantu abaphosa babulawa abanye babulawa yiZANU PF ngenxa yezombusazo.
Abantu abafika amakhulu amahlanu babikwa sebafa ezandleni zeZANU PF ngesikhathi ihlukuluza abantu ngezombusazwe. Uhlelo lolu lokwabela izipho ngekhisimusi kwabemule ezihlukunyiziweyo abamalunga e-MDCT solule minyaka eyisithupha njalo lugcizelela eminye imisebenzi eyenzwa ngumkhokheli walelo bandla umnumzana Morgan Tswakirayi wakhela abashiselwa izindlu ngabantu bezanu PF. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Lo kamehlo kaZulu bangilandela sile themba liukholisile libuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 oseWashington DC. Singeke ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Uhulumende wethule amagama abaphiwe izikhundla zaphezulu kuhlangothi lwabezomvikela ngumongameli Mnangagwa. Intengo yesinkwa ebesikhweziwe iqinisi sehliswa ibiselwa kwendala. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo uhlelo olulandelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.